Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chikumi 7, 2019. Dare rezi mosha rino pamukana wakubadara chiuru che madora pamonu semari ye chibatiso pavakasungwa vashanu. Uye vari varwiri vekodzero dzevanhu vakasungirwa mhosva yekuedza kuronga kubvisa hurumende zvisiri pamutemo mwedzi wapera. Vasungwa ava vakasungwa pavakasvika panhandare yendege muHarare vachibva kumusangano wakaitirwa kuMaldives. Mutumbi wavaTerence Masendeke avo vakapfurwa vakafa kuminda yemangoda kwaMarange waongororwa nhasi navana chiremba vakasarudzwa nemhuri yekwaMasendeke uye wava kutarisirwa kuendeswa kumusha kwemufi kuti uradzikwe. Paramende inopedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemabhiri emutemo achabatsira vemabhizimusi kusima mari dzavo munyika. Kambani yeZESA yoramba ichishupika kuti iwanire nyika magetsi anokwanira munhu wese nemaindastiri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza vanhu paurongwa hwekuchenesa guta kuti Zimbabwe ichange yave nemari yayo mukupera kwegore rino. Chikwata chevanhu vanozviti Broad Alliance Against Sanctions chinosvitsa mazuva makumi manomwe nerimwe chichiratidzira kunze kwemuzinda weAmerica muHarare chichiti chichabva chete kana America yabvisa zvirango zvachinoti yakatemera nyika. Muchirongwa cheLive Talk naHPM tiri kutarisa kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti mutifarire pafacebook page yedu.